A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 2nd, 2018. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at developments in Zimbabwe on the ground as the country awaits the release of presidential election results from the Zimbabwe Electoral Commission. Zach, what are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And as you know, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But as you know, ladies out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Linga kohla olesine yilo olobo mama olowesifazane. Sizithi ayisihluzeni bomama. We are also on the internet. You can find us at www.voazimbabwe.com lobanjalo ku www.voaindebele.com lobanjalo ku www.voashona.com.
And don't forget that we are now live streaming, so you can literally join us and join in the conversation right now on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, so you can join in the conversation. And like I said earlier on, today on the Women's Roundtable, we are continuing to give you breaking news, PJ, on the elections. So it's the elections, the elections, the elections, and more elections. As we heard earlier on, Zach saying that they will be announcing the results of the presidential election today. What are your views on the issue?
And as you rightly say, Marv, Zach today announced that it will start releasing the presidential results as of 10 p.m. Zimbabwe time. To date, of the 210 parliamentary seats, ZANU-PF has secured two-thirds majority in parliament with 145 seats. And the MDC Alliance has got 63 seats, with independent candidate Themba Mliswa securing a seat in Norton and the National Patriotic Front winning one seat.
Yes, PJ, we now actually go to a video that we have from Zach telling us when exactly they will be announcing the presidential results that everybody has been literally eagerly waiting for. Violence erupting in Harare yesterday, but let's go to Zach and hear what they had to say earlier on.
The presidential election results will start to be announced tonight from 10 p.m.
You have it, PJ. They are saying that as of in 2 hours' time, we will now get to know who is going to be the president of Zimbabwe.
And also the Zimbabwe Republic Police held a press conference in Harare today, announcing that the death toll from yesterday's violence in Harare has resulted in the death of 6 people and 14 injuries.
Yes, and we are now waiting to be connected to our reporter on the ground, Jonga Kandemiri. I'm not sure if we have him now, but while we're waiting for Jonga Kandemiri, earlier on the MDC Alliance leader Nelson Chamisa visited Parere Nyatwa Hospital and had this to say about yesterday's violence. Let's go to Mr. Chamisa.
To the constituents, we have MPs 210, my brother. They all collected the results, which are part of the national tally.
And when do you plan to show us that proof?
We will show you. Once Zach starts to show you fiction, we will show you the facts.
Mr. Chamisa, are you in secret talks? Mr. Chamisa, are you in secret talks with the EP? Because we're hearing.
I'm actually surprised. He sent a tweet. No. He sent a tweet. Dialogue is good for a country. Peace is good for a country. But I have not heard from EP. I heard him saying that I've sent an envoy to Chamisa. Not at all. I've not seen any communication from him other than what he posted yesterday.
Is it something that you entertain, though?
What?
A GNU.
No, look. Once we are declared winners, as we anticipate, we will then tell you the next thing.
Very interesting contribution there from the leader of the MDC Alliance, Nelson Chamisa, who was actually speaking on the results. But we now go to him also commenting on the violence earlier on.
We respect Zach. We respect the law. But we are being abused for respecting the law. We have a percentage. We know that we defeated Mnangagwa in all the constituencies where his MPs were winning. Mnangagwa was losing. In all the constituencies where my MPs were not performing well, I won. Overall, I have a majority vote. I've said our supporters must be calm and anticipate massive celebration in peace.
That was the MDC Alliance leader Nelson Chamisa on violence that erupted in Harare yesterday. The Zimbabwe Electoral Commission also spoke on when the presidential results will be announced.
I think we actually had that earlier on, but we will go to the Commonwealth, who also gave a report on their findings on what was going on in Zimbabwe in the runner-up to the election, during election and post the election. Let's go now to the Commonwealth.
Regrettably, this has resulted in a number of fatalities, and we extend our sympathies to the families and loved ones of all those affected by these deeply troubling incidents. We categorically denounce the excessive use of force against unarmed civilians and wish to urge all parties to exercise restraint. Ladies and gentlemen, representing our preliminary statements at a critical juncture in the electoral process. While this statement should, under normal circumstances, cover the just completed phases of the election process, that is the pre-election environment, election day, the counts, and the tally process, we're compelled to reflect on the events of yesterday and their potential impact on the entire electoral process. The progress achieved so far could be undermined if all parties and their supporters do not demonstrate tolerance and respect for the rule of law. The electoral process is yet to conclude, and we are at a moment in Zimbabwean history that calls for the greatest maturity and leadership. All parties must exercise patience and restraint while we await the announcement of full results without further delay. While the nation is the overall winner in any successful election, there can be only one person elected at a time. And all legitimate grievances arising out of an electoral contest must be pursued through due process and not on the streets. We urge the Zimbabwe Electoral Commission to expedite the announcement of full results. Any further delays creates opportunities for speculation about possible manipulation of the results. Political leaders must be magnanimous in victory and gracious in defeat. As the result phase draws to a close, it is our fervent hope that the wish of all Zimbabweans for a credible, peaceful, and democratic process will be realized. It has been 16 years since the Commonwealth observed elections in Zimbabwe. Well, last year for the 2002 presidential elections. This election, therefore, is of great significance, and it's a privilege to be here in support of the people of Zimbabwe at another critical juncture in their democratic journey. Again, we wish to express the hope that peace will prevail. The preliminary statement of the Commonwealth Observer Group is being issued while the resource tabulation process is still underway. We will share the full preliminary statement with you, which covers the pre-election period till now, so I can take any questions if there are any. Our full assessment of the entire process, including any recommendations for improvement, will be contained in our final report, which will also be made available to the public. This indeed is a watershed moment for Zimbabwe, which should not be squandered. The Commonwealth stands in solidarity with the people of Zimbabwe at this time. I thank you very much.
We're hearing their PJ from the Commonwealth giving their taking on what has been happening in Zimbabwe. Over to you.
Yeah. Labo ke kade bengabe inhlanganiso yamazwe ake abuswa ngeLebhilitane iye Commonwealth labo bakhona baze eZimbabwe ukuzoqapha ukhetho. Lapho ke betshela umhlangano lentatheli izindaba ukuthi balibone njani ukhetho njalo baphatha kakhulu ngodlakela oluqhamuke izolo ngase Harare. Siyalamukela uhlelo lwethu lwalamhlanje, uhlelo asihluzeni bomama, kodwa ke namhlanje asikhulumi ngezabomama kuphela, asikhuluma ngokhetho, ukhetho. Esilutshele ngumavelas, what elections, and elections.
Yes.
Yeah. Impumela yokhetho olukhona eZimbabwe olwenziwe ngomvulo kulabo ke abangatholanga izindaba zethu ngo 7:30 wothani ngilichathekele ukuthi sokuhambe njani sebegqibile umsebenzi wabo abekomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ngokwethula impumela yonke yokhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente angamakhulu amabili lalichumi 210. Phakathi kwezihlalo zona lezo ezingu-210, ibandla leZANU PF selithole okubili kokuthathuni kumbe ngithi izihlalo ezilikhulu lamashumi amane lanhlanu 145 seats. Kwathi ke umanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance wathola wona izihlalo ezingamashumi ayisithupha lantathu 63. Kwaba ke lo munye oyedwa othethe ocindise ezimele yedwa engamelanga bandla uThemba Mliswa wathola esakhe wanqoba kwesakhe isikhundla sase Norton. Abebandla ke ele National Patriotic Front bathola labo isihlalo esisodwa. Kuthi ke kuningi osokwenzakele kodwa ke abezek bathi bona sebemelele ukuthi bethule impumela yokhetho lokudinga umongameli. Ikho ke amehlo wonke alubhekise khona ngale ngase HICC eHarare lapho ke okuza kwethulwa impumela yokhetho lokudinga umongameli. Siyakuthi sesiyalala nje engxenye sesikwazi ukuthi umongameli omutsha ngubani phakathi kwabangamashumi amabili lambili 22 abancintisileyo. Asithandi ukuthi sithi ngababili kuphela, ngamama amashumi amabili lambili 22 of them. Yeah, marvelous.
Kune ahova changova kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro. Aiwa, nhasi tiri kumbotarisa zviri kubuda munyika panyaya yesarudzo. Taona nhasi sangano reZimbabwe rezek ranga riri kuti iro parizvino mabato reZANU PF rawana iro maparlamentary seats anosvika iwo 145. Bato reMDC Alliance vachiti ivo rinawo maseats muparlament, asi tinoona kuti pane 63 seats ze MDC Alliance. Tona zveva Themba Mliswa independent vawana iwo one seat muparlament, ne NPF National Patriotic Front yawana iwo one seat muparlamente. Asi breaking news ndeyekuti muma awa mapiri anotevera, in 2 hours time tinenge taakuziva kana kuti taakutanga kuchiziviswa kuti ndiani achange ari kutungamira nyika, nekuti tinoona kuti pane vanhu vari kuedza kuti vatore basa irori. Ibasa PJ, pane vanhu 23 vakapinda
22
asi pamapepa vanoti 23 nekuti uye akawithdraw. Zvichienderana ne zvinoitika munyika anongokaundwa zvake kunyangwe vanhu, nekuti pane vamwe vakatomvotera vasingazivi kuti abuda, asi vazhinji vanoti kwete. Pane vanhu vaviri chete vavari kutarisira kuti vaone kuti zvizvi zvichabuda ipapo. Vari kuti ivo vakatarisira kuti va Nelson Chamisa veMDC Alliance kana kuti va Emerson Mnangagwa veZANU PF ndevapi vachakunda. Saka ndo zvimwe zviri kutarisirwa nevanhu, asi tichange taakuziva 10 o'clock Zimbabwean time. Asi PJ, tisatasvika panguva iyoyo tiri kunzwa kuti tine mutori wedu wenhau Jonga Kantemiri. Regai tiende kwaari tinzwe. Halo Jonga.
Esi mavela timakadi.
Aiwa, tinokuchingamidzai, ndimi muriko kumusha, kwakamira sei? zvii zvamanga muri kuita nhasi?
Pari zvino Mabelasi ndamboenda pamusangano waitwa nemapurisa nevatori venhau waitwa na 6 zemanhero ano. Vanga vachingotaura mamiriro akaita zvinhu kubvira pakaitika mhirizhonga nezuro kusvika pari nhatu kumanheru kuno. Vanga vachiti ivo vakwanisa kusunga vanhu vanoita 26 kana kuti makumi maviri nevatanhatu. Pamakumi maviri nevatanhatu ipapo gumi nevasere kana kuti 18 vasungwa pamuzinda webato reMDCT pamorgan Richard Changirai House muHarare. Zvaitika izvi mushure mekunge mapurisa awana yatingati search warrant kana kuti mvumo yekuti vange vachipinda mumuzinda imomo pamwe nevamwe vanhu vakanyorwa mazita pasearch warrant ipapo, vanosanganisira mutungamiri webato reMDCT vanga vakamirira MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa, vatendai biti nevamwe vechidiki veMDC kusanganisirawo nevamwe vasiri veMDC pana vakunaka vanonyanyozivikanwa nguva dzavaimbenge vari kubato reZANU PF
vajim
kunaka ende mumwe vanhu vari pasearch warrant ipapo navashadrick Mashaya Mombe vakanga vari vebato reZANU PF asi vakazomirira musarudzo vakamirira MDC Alliance. Asi mutauriri wemapurisa vanga vachicheya kana kuti vanga vari sachigaro wemusangano iwowo namai Charity Sharamba vari assistant commissioner vadzivisa kuti pavanhu gumi nevasere vavasunga ivavo vari kusanganisira vashadrick Mashaya Mombe vasungwa, vachiti vachiri kumirira kuti vange vachitaura navatenda ibiti ndemumwe zvakare munhu ari pawarandi ipapo.
Tinoona zvekuti tiri kunzwa zekiri kuti ichange iri kutizivisa zvichabuda musarudzo pane vatungamiri venyika, chimbotiudzai nezveizvozvo.
Vatizivisa kudaro mushure mekunge vaita musangano nenguva dza 4 masikati ano kana kuti ngangoti dzangoti pfuurei 4 zvishoma, ndopa vataura kuti na10 manherano vanenge vachizivisa kana kuti nenguva dzegumi vanenge vachizivisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Saka izvozvi nzira zhinji kuvatori venhau dziri kungonanga kuHarare International Conference Center kunove ndokuri muzinda weZEC mune zvesarudzo. Saka iniwo ndikatopedza kutaura nemi pano ndokwandiri kumhanyawo. Asi pakusvika pari zvino vanga vachitaura veZEC kuti ZANU PF yanga yakwanisa kuwana zvigaro zvinoita 145 ngati matunhu ese dzesarudzo dzevamiriri weparamende, kwotiwo MDC Alliance ichiwana zvigaro zvinoita 63 kana kuti makumi matanhatu nezvitatu kwoti mumwe chete anga akazvimirira kana independent vatemba mulitwa, kwozotiwo bato reNPF munhu mumwe chete ndofunga vachiti vanoziva vamasango matambanadzo kana kuti matambanadzo masango vakahwina kukwekwe
vablackman
zvigaro zviite 210 kana kuti mazana maviri negumi.
Ko pane vakashaya pamhirizhonga mapurisa ati vangani?
Pane vakadii mavhe?
Vakashaya mushure memhirizhonga yanezuro
kuti vakashaya vava vatanhatu 6 ndo vanhu vafa kusvika pari zvino, vachiti pa 6 ipapo pane vakakuvara vanokwana kuita 14 kana kuti gumi nevana vakakuvara. Vataurawo zvakare kuti pamidziyo pane zvitoro zvakapwanywa pamwe chetewo nemotokari dzebato reZANU PF dzakaparadzwa dzavanga vachiti dzinokwana kuita 7. Ipapo vari kutaura kutiwo vanhu vavanofungidzira kuti vakaratidzira mutaundi kana kuti muguta vanokwana kuita 4000 ndo vavari kufunga kuti vakapinda vachiratidzira muguta. Vaiti vanhu iva vanga vachirowa vanhu kusanganisirawo mutori wenhau wechidzimai vakatsinhira zvikuru kuti semapurisa havabvumidzi nyaya dzekurohwa kwevanhu zvikuru kana vari vanhukadzi vanenge vachitorohwa. Hanza hatitambire izvozvo.
Maybe before we let you go, if you can just give us what is the overall mood in Harare right now?
Harare is quiet at the moment, Marvelous. The streets are empty. From what I heard during the day, the police and the army were trying to drive people out of the CBD. If you don't have any business and that they deem to be of essence, they were turning you back. So the streets are empty and there's heavy presence of armed police and armed military personnel.
Thank you very much, Jonga Kandemiri, and we'll be looking forward to having you.
Before you go, go, maybe I can just add something.
Oh, go ahead.
Yes, the police also clarified on the issue of Jobs Kala.
Yes, what
the
did
MDC
they say?
The Alliance candidate for Zengeza. They said that they never picked up Jobs Kala and they never looked for him.
Mombo taura izvozvo muririmi rwamai mapurisa ati chii pamusoro pava Jobs Kala avo takaona vakanyora padandemutande reFacebook vachiti vanga vatorwa kana kuti vavhunzurudzwa.
Mapurisa azivisa Marvelous kuti haana kumbobvira asunga vaJobs Kala vebato reMDC Alliance kana kumbatanidzwa MDC Alliance. Vakatiwo havana kumbobvira vavatsvaga uye havati kumbotarisira kuti vanenge vachivatsvaga vaJobs Kala. Vavangotaura kuti vavari kuda kuti vaite interview kana kuti vataure navo kuita hurukuro navo ndavatenda ibiti nevamwe vechidiki vanosanganisira vana vaShakespeare Mkoi nevamwe.
Aiwa, tinotenda Jonga.
Maita basa Marvelous.
Totarisira kuti muchange muri kutipa live feed yemaresults pane vese vari pano. Jonga achange ari kutipa zviri kubuda kuZek.
Ndizvo.
Bye bye. Very interesting take there, PJ, our reporter on the ground. Jonga Kandemiri was just giving us an overview of what is going on in Harare right now. But I understand we have a guest. But before we go to a guest, our reporter in Harare also spoke to one of the victims who lost a relative yesterday to the violence. Let's go to what he had to say about how they are feeling about losing a relative in yesterday's violence. We'll now go to
the Raza. Kune munhu unenge awana hama yake yasvika padambudziko rakaita sairori ichinga chiri chinhu chinonyatsopinda pamwoyo unonyatsochinzwa chichirwadza. Asi chinhu chikuru sachatotarisira manje. Isusu kwata tabva kwese titarisa maelection. Takata enda kuma election tine runyararo. Takata ita makampeni tine runyararo. Tikasvika pakunovota tine runyararo. Asi toshamisika manje kuti komweya wazomuka muno muHarare. Kukuti pachitanga kupopotezana iko kuri kutaukwa maresults ezviri kubuda pama election zvisiri zveHarare yoga asi zvenyika yese zvopedzisira zvakupedzisira zvichiuraya ma innocent souls. But izvozvo zvinhu zvinorwadza chisingazivi kuti kumutemo uyu wanga wapuwa mutemo wekuti aende kunofura anga achizivawo kunofura here kana kuti wanga achingonofura vose vose kana kuti waingoda kuti anyaradzika kuti chaiva chii hatizvizivi asi isusu kurwadzwa tarwadzwa zvisinga.
Munhu anga ane mhuri yakati kure ende nini kuti ndizvigamuchire zviri kutondorwadza nekuti munhu anga asiri mukati mezvematongerwo enyika. Burden yese yekuchengeta mhuri yatosiyirwa kwandiri. Saka izvizvizvi atizive kuti zvichange zvakamira sei kana kuti kombanzesheni inotodiwa nokuti munhu anga ane vana vanga vachienda kuchikoro mukadzi wake anoda kuchengetwa. Zvakanyanya compensation inotodiwa.
Apo tiri kunzwa kubva kune mumwe munhu ari muHarare ane hama yake yakarasikirwa neupenyu nezuro. Apo takaona masoja vachinzi ivo vakapfura vamwe vanga vari kuratidzira asi ari kuti iye akapfurwa hama yake haaiti zvematongerwo enyika. Saka ndozvaari kuchema achiti dai zvaikwanisika pawanikwa achiwanawo rubatsiro kubva kuhurumende nekuti akashaya akasiya mhuri. Asi tiri kunzwa kuti tine munyarikani wedu wokutanga PJ. Maybe let's take our guess, then I'll come back to you. Hello.
Hello.
Hello, Reverend. How are you?
I'm very well. How are you, Marvella?
I'm good. Reverend, if you can just give us your overview, you know, as a Christian body in Zimbabwe, what would you urge Zimbabweans to do right now as they await? We know there are now a few hours left to the crucial announcement of who is going to lead Zimbabwe into the next era or next 5 years.
Yes, I think first we are really sad with the development, Marvelous, because the period leading to the elections was quite peaceful, and we thought maybe Zimbabwe had turned the corner. We no longer found value in using violence as a means to acquire political power. But this was actually changed yesterday with the violence we saw. But what we can say to Zimbabweans is that, of course, as a church, we would urge Christians that they continue to pray for peace and to mobilize their own members to strive for peace, for tolerance and coexistence with those who are who believe in political ideas and political parties that are different from theirs. But secondly, what we also need to do is maybe to come up with a more comprehensive agenda on how we solve the many underlying challenges that face our nation. The fact that people can easily be steered into violence shows the weakening of our fabric and our cohesion as a society. But it can also demonstrate the desperation of the young people who can easily be used by anyone to exercise some hooliganism and vandalism. Mm-hmm. But at the same time, I think the heavy-handedness of the state trying to keep order, I think is something that needs also to be corrected. We are glad that the president has said that an independent investigation is going to look into the causes of this. Lastly, marvelous is the need for Zimbabweans to reach out to each other.
Mm-hmm.
You know, elections are never going to resolve the big challenges that face our nation. So we hope that sooner or later, all the political actors will sit at the table and say, how do we move forward as a nation? And we believe such conditions, if we are anticipating these processes, waiting for these results will be bearable in the knowledge that we will find a lasting solution after that.
Thank you very much. Please stay on the line, PJ.
Yeah. Okay. Lapho ke bekhulunywa lo umfundisi Mthatha oseHarare esiphake umbono wakhe njengabezinkonzo angaphambilini kukuye kwakhulunywa lo lentathele izindaba yethu eseHarare uJonga Kantemiri ngemva kwakhe kwazokhulunywa saphiwa ingxoxo eyenziwe nguJonga Kantemiri eseHarare lomunye wabafelwe ngumfo wabo ekulihlakela alwayizolo sithi yena udinga uncedo ngoba umfowabo utshiye abantwana ubelemuli enkulu so ke okwamanje imuli leyo singumthwalo wakhe yena ngakho ke udinga uncedo lokuthi aphathise leyo muli njalo umfowabo obevele ngaso muntu akade khona kwezombusazwe njalo kulusizi kakhulu. Okwamanje ke wothani sizwe unkosazana Justina Mkoko okhulunywe laye eseHarare laye ephathisa ngodlakela ekhuluma ngodlakela olwenzakale izolo eHarare an audio clip from our producer from Justina Mkoko in Ndebele.
Lokhu okwenzakale izolo akuhambelani lemthetho yesizwe ngoba abantu bavunyelwa ukuthi batshengisele kodwa betshengisela ngokuthula bekungafanelanga ukuthi kulethwe amasotsha emgwaqweni besibona ingane amapholisa ebesenelisa ukuthi ehlise udlakela obelukhona emgwaqweni kuhambelana lalokhu akade bekhuluma ngakho kodwa esikubone kusenziwa ngamasotsha efika emgwaqweni kulusizi kakhulu sikhangelela ukuthi abenze lokhu kufanele bajeziswe balethwe kuxwayisise ukuthi kuyini okwenzakalayo esikubonayo lokhu akukutsha ngoba nxa sikhangela muva sibone ibutho liphatheka kundaba eziningi lapho kubulewe khona abantu singakhangela isikhathi segukurawundi sakubona kusenzakala singakhangela njalo lapho abantu abatshengisele khona ngodaba lokudla sikubonile njalo kusenzakala ngo-2008 sakubona njalo kusenzakala ngemva kukanovemba sibonile njalo amasotsha ephatheka ekuhlukuluzeni uZulu so asonto entsha izinto ebesivele sijayele ukuzibona engingakutsho ukuthi umbuso lokuchiyana amehlo kuphela kodwa obekusenzakala kuyafana
Ye lo gebe unkosazana Justina Mukoko, mqondisi wenhlanganiso ebona ngezamalungelo abantu bekhangele kakhulu begxile kakhulu ekukhangeleni udlakela oluqhamuka elizweni yeZimbabwe Peace Project. Lapho ke ubekhuluma bephansi komanyano we-NGO Forum bekhangela izihlakalo ezenzakale izolo lapho kulahlekelwe khona ngumphefumulo kwabantu abangaba yisithupha kwalinyazwa kakubi abalishumi lane 14. Ikhoke okwamanje ke wathi ke sike sichaphele ngale ngakobulawayo sibona ukuthi khona kobulawayo kuqhamuke udlakela na kwenzakeleni khona ngale la izolo lalamhlanje. Silenthathile izindaba yethu esecingweni uChris Gande, siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga today.
Kunjani ngakontuthuze yathunga?
Ngapha kuzithulele nje sibele sibili. Kodwa bekuke kwaba namapholisa kade esihazwe indawo yonke kwasekusithi ngezikhathi ngabona khonapho ngabo-12 kade sebesukile endaweni eziningi kade bekhona okugoqela lasemalokishini lapho emzini ehlala abantu abaningi kade bekhona lakho beyenza lokho oluthiwa ngesikiwa ukupatrola ilanga lonke singathi ubusuku bonke kuqalise izolo nemva kokuba amapholisa abeke ngani bayahluphana kancane labe MDCT. Kodwa bona be MDCT bathi hayi okwenzakeleyo ukuthi bebevele bethakazelela ukuthi banqobile kukhetho bezithakazelela nje kungeke.
I think something went wrong with his line there. What was Chris saying while we're still trying to get him?
He was just explaining the situation in Bulawayo, starting from yesterday to today. As he was saying, it's business as usual for the city of Bulawayo today. But yesterday, it was okay, but there were some skirmishes at the MDCT headquarters in Bulawayo where the police came with all the water cannons and everything, trying to displace some MDC youths that were at the office.
This is the MDC led by Nelson Chamisa?
Yes.
Mm-hmm.
So today they responded to say that they were not demonstrating in solidarity with what was happening in Harare. In essence, they were just celebrating their win. They were not going to go to the streets and demonstrate. But there were some skirmishes, and the police came in, and today there was so much tension because the police just wanted to quash all the demonstrations that could happen or any violence that could happen. So they were everywhere. There was presence of the police and the army, even in the suburbs. Yes.
Very interesting take there. We just heard from our reporter on the ground in Bulawayo, Mukoma Chris Gande, variku Bulawayo, varikuti iwo kubulawayo, nasi zvinhu zvakanga zvakati nyararei, asi mapurisa nezuro vakamboenda pamahofisi yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachida kuona kuti pane zvichaitika here ipapo, asi vechidiki vanga vari ikoko vaitiwo vanga vasiri kuratidza ba vanga vari kudaiwo kufarira kukunda kwavanoti vakaita musarudzo.
Asi vachipemberera.
Tuda kutaura nemunyarikani wedu, I think Reverend Mutata, vanenge vadzoka panhare. Hello, Reverend.
Yes, hello, Bavelas.
Reverend, imi sevakuru vedzisvondo, zvii zvamuri kutaurirawo zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvinge zviri kuita panguva ino nyika yakatarisana nemhirizhonga yatakaona ichiitika nezuro, uyezve tichiona vanhu vachirasikirwa neupenyu, tozoonazve vanhu vakamirira vachitiwo vada kuziya zviri kubuda musarudzo, nyanya kuti ndiani achatungamira nyika mumakore 5 anotevera.
Chekutanga Marvelous tinoremegwa zvikuru nenyaya yakaitika nezuro, nekuti pamwedzi yapfuura makereke nevamwe vazhinji vanga vachishanda basa zvikuru kukurudzira nyaya yorunyararo munyika yedu, zvikaita sokuti zvafamba zvakanaka kusvika nenhamo yatakazoona nezuro. Asi chatiri kuona pamusoro pezvakaitika nezuro ndechekuti ma elections ari ega akwanisi kuti agadzirise kugununguna kuri mukati mevanhu kunyangwe ma results akabuda.
Mm-hmm.
Saka kunyangwe hedu takamirira kuti ma results abude zvinotsvaka zvikuru kuti tigadzirise nyaya dzakati wandei. Chokutanga iso semakereke tiri kukurudzira vaKristu kuti vanamate varambe vachinamatira runyararo mukati nenyika yedu.
Mm-hmm.
Chechipiri tinotsvaka zvikuru kuti ivo vari mukati nezvematongegwe enyika izvi vangaramba vachikurudzira vanhu vanovatevera kuti dzikamai uyezve kuti kana pane zvinyunyuto zviripo ngazvigadziriswe nenzira siri yekurovana kana kuti yekukuvadzana kana kuti yekuputsa zvinhu.
Mm-hmm.
Chechitatu tinoshuvira kuti kana zvose zvichinge zvapera vana veZimbabwe vagogara pasi kuti toindepi nenyaya yatakatarisana nayo. Kuti munhu abudirira pasarudzo iyi haitika hazvirevi kuti ndiye ane mhinduro yenhamo dzatakatarisana nadzo senyika.
Mm-hmm.
Zvinotsvaka kuti vanhu vagogara pasi sevana vomunhu kuti toenda kupi nenyika yedu, nokuti nhamo yatakatarisana nayo inoda vanhu vakawanda kuti vaise musoro pamwe chete pasina zvokufungidzira kuti ndofunga bato iri rinenge rahwina ndoroga rine maanswers kumaproblems atinawo.
Mm-hmm.
Saka iyo ndofunga inyaya yatakatarisana nayo zvikuru, asi tisati tatombosvika ikoko even iko zvino zvinototsvaka kuti ivo vatungamiri vemapato vagare pasi kuti vabvumirane kuti hongu zvekukambena zvakapera kana mari zvavo dzabuda. Saka ngatichisanganai tione kuti toita sei kuti tiende mberi. Tofunga kuti idzodzo nyaya dzakakosha zvikuru dzingatibatsira kuti panoanaunzwa maresults hongu chero vanhu vakagununguna vanenge vasina kuhwina.
Mm-hmm.
Vanopembera vakapembera, asi pakupedzira tese tinogona kusangana tikawana nzira yekupfuurira mberi kuti tivake nyika ino runyararo ina vanhu vakabatana uyezve ine justice pamwe chete nokubudirira kwavanhu vose.
Imi sangano renyu riri kutaura here nevatungamiri vemapato ari kuita zvematongerwo enyika? Nyanya tinotarisa kuti mapato maviri ari kunyanyotatsurana pari zvino, ibato reMDC Alliance nebato reZANU-PF.
Tiri kutaura navo mavelas, asi nenyaya yekuti kutaura uku kunowanza kubetsera zvikuru kana kuchiitiwa muchivande pakutanga. Saka zvizhinji zvatiri kuita pari zvino ndezvekuti tiwane nzira yekuti ivo vari vaviri vemapato iwawa amataura vagosununguka kuti igosvika nguva yekuti vangagara pamwe chete. Saka irovo basa riri kuinda mberi, hatisati ranyatsokupera.
Mm-hmm. But
tiri kuedza kuti pamazuva anotevera iwawa ndokunga tinenge tasvika pane chimwe chinhanho.
Aiwa, mumbobata makadaro Reverend PJ.
Yeah, Reverend lapo bekhuluma ngokuthi abezinkonzo bona benzani ukuze baxazulule ufuthelana osokukhona elizweni omanje ngemva kokuqhamuka kodlakela izolo. Umbuzile umavela sokuthi lina bezinkonzo likhona na liyaphatheka na kulolu khetho, liyakhulumisana lalaba ababili na ngoba yibo abakhokhelayo ukuncintisaneni esikhundleni sokudinga umongameli.
Ndiri kunzwa kuti tine mumwe munyarikani wedu Mukoma Paida Moyo Saurombe, tinokuchingamidzai pachirongwa.
Tinotenda Marvelous, makadiniwa.
Aiwa, tiri wadi. Imi ndimanga muri vamwe vanga vari kuita zvekuona kuti sarudzo dzakachena here nezvimwe zvakadaro. Tiudzeiwo kuti munoita basa rei uye zvekuti zvii zvamakaonawo.
Marvelous, ini ndiri gweta tanga tiri kuobserva maelections nechimwe chikwata chemuno muZimbabwe chinomirira icho kodzero dzevanhu. Mukati mekuobserva maelections kwatakaita ndingada kuti pane zvinhu zviviri zvatinofanira kuti titarise mukati memaelections. Toda kuti titarise zvinotsigira maelections edu mukati meZimbabwe. Hatinotiwo mitemo yedu inotsigira maelections, tozotarisa maprocesses emaelections acho chaiwo chaiwo kuti
mm-hmm.
akafamba zvakadini. Those are the two things zvatanga tiri kutarisa mukati memaelections.
Saka imi mungati makatarisa zviviri zvamama makatarisa izvi zvakafamba sei?
Mukati nekutarisa zviviri izvi chatingada kutaura ndechekuti
pane zvinoshandiswa mainstruments kana kuti mitemo inoshandisa maelections hau kuti takaenda sei kuma elections. Takaenda kuma elections tiri kutarisa isusu vanobata maelections kuti vari kuita maelections nemazvo here. Unfortunately, mukuona kwatakaita takaenda kuma elections tine zvinhu zvakawanda zvasati zvagadziriswa. Chekutanga, mitemo yedu inogavhina maelections yanga isina iyo kualignwa kubumbiro remutemo. Zvinova izvo zvinoita kuti maelections edu asabudirire zvakanaka, ndochekutanga. Asi mukati mekuitwa kwemaelections, mukati memusi wemandi, kuvhota kwakaita vanhu, vanhu vakaenda kunovhota zvakanaka, uye hatina kuwana zvizhinji zvatingati takawana mukati memaprocesses akaitwa mukuvhota macho. Voting process yanga iri smooth. Asi zvinotsigira kana kuti basis yemaelections yedu ndo ine nyaya mukati menyika yeZimbabwe.
Saka zvamira zvakadaro, poitwa sei tichiona kuti vazhinji vakamira negumbo rimwe pari zvino?
Zvamira zvakadaro, ndinofunga kuti ngatimirire kuti vanogadzira maelections vedu veZEC vatipe ivo zvavari zvakabuda mukati mesarudzo. Pari zvino handifungi kuti pane chingakwanisa kuti chiitwe tisati tapiwa neZEC kuti zvakabuda musarudzo chii. Nekuti kana tisina zvakabuda musarudzo, hakuna vanhu chavanokwanisa kuita. Inonga iri a premature either celebration kana kuti ma premature protest. Those can only be done kana zvinokwanisa chete kuitika ZEC ichinge yatipa. And ZEC ine iyo 5 days inotarirwa kuti maelections achinge apera inobudisa. Saka kusvika musemugovera, ZEC ichine nguva yekuti vapedze maprocess avo vaannounce marizavo.
Maybe let me just ask you to put on your lawyer's hat and analyze what happened yesterday in Harare. What's your view?
Takatarisa zvakaitika muHarare neZuro. It was quite unfortunate the incidences that took place in Harare neZuro. Chekutanga chandoda kuti nditaure violent demonstrations akaitwa anga asina kunaka uye hatsigirwi. Asi zvadaro hatigumiri ipapo. Tochitarisa kuti reaction yakazoitwa namapurisa yanga iri reaction chaiyo here yekuti vanotora mauto kana kuti kudaidza mauto. Mauto ouya oshuta kana kuti ovhurira vanhu futi. Vanhu vatingati vanga vasiri armed, mukatarisa mifananidzo mizhinji iri kubuda, vamwe vakashutwa nekumashure kana kuti vakabayiwa nemapara nekumashure kurakidza kuti vanhu vanga vari kutiza, vanhu vanga vasiri kuataka mapurisa. Zvinova zvinhu zvinotishusha chaizvo kuti tiri kuendepi senyika kana taakuunza mauto mukati memigwagwa isu tiine mapurisa nebasa nyoro.
Aiwa, mumbobata makadaro zvenyu vasaurombe, tinokutendai chaizvo. PJ, over to you.
Uti nkangeleyo okuphumayo ngale ngakuFacebook ukuthi abasilandelayo bona bathini. Abanengi bathi bona siyalulandela kathi vele kuphunyiselwani ngabo 10 ntambama. Lawrence M. Dube uthi ukhona, he's waving, I'm waving back. Juliet Banda, Maqhoba Sibanda, Muntuza Khumalo kuthiwa she Mbadla. Doni Katapanzi Ndila, Hansi, who is winning in Zimbabwe? Seth Mungwakese, waving back. Sims Ncube, kuthiwa funda ulimi mama, why wena utolikelwa ngezakho? Ngezakho bulawa hayo. Mavelas, kuthiwa funda isiNdebele.
Ngiyafunda, sure. After my elections.
Mike Tulani Ndlovu, kuthiwa hello back. Juliet Banda la ukhuluma ngokuthi Mavela sikhuluma isiNdebele kulesibongo sako umhlanga.
Yebo.
Kutana na ngoRobby Phiri, I need young ones not old ones. Hyman Maxolo, waving back to you. Khulumani labanye lishaye libukele libanengi kuFacebook ukuze lani imbono yenu izwakale kulolu hlelo. Nxa lufuna silithinte ngocingo lilakho ukufaka njalo inombolo zenu zecingo khona lapha kuFacebook enkundleni yethu ye-VOA ekhasini lethu eli-VOA Ndebele.
Yeah, regai timbo chingamidza varipano pa live feed yedu tina Selina Mija arikuti you watching you. I'm here in Cape Town now. Mbwewe arikuti watching from Durban in South Africa. Hansen Muvengwa arikuti Windsor East ku Randburg. Chauke Emmanuel Hans watching you. I'm here in Pretoria ndokutaura kwa arikuita. Masha Mapunga Hans ndikukuona ii pa offloader aminonde papapo. Komborero chepiri ati ndifonerei ndobva isa namba dzake. Varikuda kufonerwa isai namba dzenyu ipo pano asi mobva maisa nekodhi yenyu kuitira kuti kana tichikwanisa kukubatai tikubatei nyore nyore. Tine chikoroma ari kuti watching you I'm here in Maramba. Ndofunga vari kumaramba pfumwe ava. So tokuchingamidzai kwamuri ikoko kumaramba. Benjamin Bishi hanzi watching you I'm in Cape Town ari kutaura zvekuti ari ku Cape Town kudzai kohwai hanzi desperately waiting for the results of the election, especially the presidential. Doris Munjeri, ari kuti hello, mentally goja, I'm waiting for results kushika na 10. Regai tiende kuna Reverend. Reverend Mutata, muri kunzwa vazhinji vari pano ipapa dande mutande redu reFacebook, vari kungoti desperately waiting. Vanhu vakamirira kudai vodini. Mambotaura zvenyu kuti munamato iri kudiwa asi zvii zvimwe zvavangaita nekuti maBP anenge atikwirei. Reverend Mutata.
Chimwe chinhu chakakosha ndechekuti vanhu vazhinji vakatokanganisika vanga vane matarisiro dzakasiyana siyana pamaelections pamaresults akatobuda. Saka chekutanga ndechekuti umwe nomwe anofanira kunge akazvigadzirira kuti chero pakabuda mashoko ndo zvinhu zvavapo. Saka vane vachizofambisana nokuteverera vachida kuenda kumatare nezvimwe zvakadaro ngavatogadzirira nokuti dzimwe nguva panobuda zvinhu zvaunenge usingatarisiri. Chatinoziva ndechokuti dzimwe nguva tinoisa tariro yedu yakakura zvikuru muvanhu vatinoti vatungamira. Asi patinoona ndechokuti tariro iyoyo dzimwe nguva inoputsika kana vanhu vatanga takatarisa vaya vakakona kusarudziwa. Saka zvinoda kuti munhu nomunhu atozvidzikamisa azive kuti sarudzo dzagara dzichangouya dzichienda dzimwe nguva vanhu vatenge takatarisira kuti ndo vachaita utungamiri dzimwe nguva hazifambi zvakanaka. But kune basa rakawanda rinoda kuitiwa mavenas nokuti vanhu vazhinji vanenge vaigunun'una vaigunun'una kuti maresults aya haana kubuda nenzira yatakatarisira nenyaya yekuti vanoita zvekurongedza zvemavhoti vakaita sezek havana kuita basa ravo zvakanaka. Saka kana si paripo pane mufungo wakadaro zvinoreva kuti kana zvazvo zvose zvapera izvi zvichatsvakawo kuti ivo vana zeki timprove kuti vangapefoma zvakanaka sei. Asi chimwewo chiripo ndechekuti vanhu vakaenda kumaelections kwakaendwa kumaelections mapato akawandisa. Saka kunyange zvazvo mapato aikwikwidza aingova maviri asi nyaya yekungoti hatisati tagona kuti tiise pfungwa dzedu pamwe chete kuti tiwane dzimwe nguva mapato chero maviri kana matatu anokwikwidza zvino mutsindo. Izvozvo zvinoda kuti patinodzoka zvinhu zvose zvagadzikana maybe tifungise zvikuru kuti zvakatinakira here kuti kungova noruzha rwakawanda rwemapato pachina mudzo kuti titarise mapato mashomanana. Asi ndofunga chinhu chandinogona kukurudzirawo kune vanenge vakamiririra kunzwa maresults ndeyekuti vana zvikuru vari kuvhota kekutanga vasatibva up kana sarudzo ikakona kubudisa maresults avanga vakatarisira. Nokuti nguva zhinji tinotabva pamaelections akadai maelections anotevera oshaya vanhu vanonovhota nenyaya yekuti vanenge vachifunga kuti kuvhota hakubatsiri. No one should give up on democracy nokuti ndoyoga zhira yatingakontributa nayo kuvaka nyika yedu. Saka vana vechidiki zvikuru vari kuvhota kekutanga vasabora moyo kana zvinhu zvikakona kufamba nenzira yavanga vakatarisira.
Maybe if you can give us that word, Reverend Mtata, especially for the younger generation regarding you were saying hope, even though the results may not come out as they wish. If it comes to that, what's your message to the younger generation? Because we saw a lot of first-time voters in this election. The youth really participated.
Yes, what I was saying, Marvelous, is that I know that there are many first-time voters in this election, and some of them may be, their expectations may not have been met. We don't know what the result will look like. But if their candidate, for example, does not win, the tendency is that in the next election, I don't know whether it is in, it will be in 2023.
Mm-hmm.
Some of them may decide not to register, not to vote. They will have given up. But what I'm saying is that democracy is so precious that you cannot give up on it. This is the only way young people must view their role. They must realize that they may try the first time, it doesn't go their way. But if they give up, then it means that they have given up on their future. Their future is in their hands, and therefore they must not relinquish it to anyone else. Even if things are not yet working in a perfect way, it is their responsibility to continue struggling and striving until we have a perfect system, and therefore they can make a meaningful contribution to rebuilding our nation.
Thank you very much, Deb. Over to you, PJ.
Yes, esilomlalele esilayela phecingweni ubhalile inombolo zakhe lapha ekhasini lethu ele Facebook Edwin Mafa use South Africa. Siyakukwamukela mne wethu uhlelo. Hello.
Hello, Magadiwo.
Siripheni Magadiwo, ndi Edwin Mafa.
Edwin Mafa Magadiwo.
Okay, I want to repeat Makadiwo. Muda upinda wa mchirongwa.
Hello.
Taura isenyu.
Taura kani ya yu.
Namba za wo PJ zinenge zirukuti nete. Muruku tinzwe ere mkoma.
Yes.
Taura itinzwe, anzi na PJ, taura yenyu. Hello. Number double PJ the gate chimpo verenga zvikutaura vamwe pa
Facebook. I'm just also desperate waiting for the results of our by 10 o'clock month. But
Yes, thank you very much. We hear you. You said you're desperately waiting for the results at 10 o'clock. Thank you so much. Sorry, PJ. I think the line was just really bad.
It was delayed or there was something wrong with it. Ngilom tu ngube lapa uti machono, machono uwe pek, loveness vale mpofu. Lai uti machono, aisichonile singabuza lina. Tutugani mzila. La yukona ehlelweni Edwin Mafa ngweka tefakile inombolo zakhe uLoveness Vale Mpofu uthwa watching at in Cape Town South Africa andomthandazo Nkomazana watching from Mumbai. Wow. Uthwa nguChuks Takunda watching you from Blue Roof UK mbase mangela ukuthi iBlue Roof eZimbabwe na. Edwin Mafa uthi from Cape Town, Mike Tulani Ndlovu ufakile inombolo zakhe zecingo, ngizinikile uproducer wethu uzama ukubamba kathesi ecingweni. Mbonisi moyo lawe ngimnikile inombolo zakho zocingo uproducer wethu ukuthi akuthinte ngocingo. Mbonisi moyo uthi usepholokwane mind in layer uthi please let us make peace not war ngoba amazi esiwakhulumayo anokwenza abanye bethu bawathathe ngenye indlela. Charles Tole watching from Sandton e South Africa. Eric Mhlanga laye is watching.
And kunzwotanzi tine mutereri. Hello.
Hello, how are you?
I'm okay. Tukutaura nani?
It's Mike speaking.
Mike, where are you calling us from?
I'm calling from Botswana.
Okay, Mike, give us your take.
In number of like, producer wethu anje kathesi.
Yeah, I'm sure nguye veli mnikile zona ngoba ngiqala ngakhuluma lo muntu okhuluma isiNgisi.
Yeah. Hayi siyakwamukela kuhlelo lwethu, Mike. Wena ke sipheke umbono wakho lise Botswana khona ngale libheke okunganakanani okwenzakala ngase Zimbabwe nanku phela impumela yokhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente isiphumile yonke 210.
Ay mina vele yazi ikona lapha si confused ukuthi kade kuhamba njani vele ngoba into zakhona zizwisiseki kahle sebe sesitabule ukuthi mhlawumbe songaba lo tshintsho mhlawumbe yonke into nje ibe right but still vele ay.
Yeah.
Lokulimala kwabantu zonke lezi zinto ezifana nalezo nje ukuthi kade abantu balimala njani up to that extent. So kati ndo kuluketo lunjani lolo kati wakungafani nje la kwamanye amazwe ebhayi makusiba lenhlelo ezifana la zona lezi kube kulokuthula.
Yeah, wena ubona ngani umumo obangele umumo wa izolo eHarare ngobani sibili kungenziwani wena ke inkuthazo bani ongayipha abantu beZimbabwe lokho elisamelele impumela yokhetho lokudinga umongameli?
Kanti wayevele bengathi mhlawumbe ma kuthi so abantu babe besithi khona sikhandele ukuthi hayi iqembu elilidayo yileli esikhandele ukuthi mhlawumbe lingasinikeza utshintsho elizweni. Kube nje mhlawumbe kube lamanye amaqembu mhlawumbe afana labo UN or abo SADC bebuye mhlawumbe kube yibo abanjani ababe bambe amalokishini amalokishini abantu ababevota besibambele ukhetho lethu. Kungabi like mhlawumbe amakhadi la avotwa ngabantu or whatever the case it might be kube ngamalokishini zibe lezo zinto zigcinwa ngabantu abaseZimbabwe.
Yeah, ungathini ke kumuli ezilahlekelweyo?
Hayi, mina emulini ezilahlekelweyo ngithi hayi, isikhathi siyabe sesifikile. Isikhathi siyabe sesifikile noma ke kwenzakale ngaleyo ndlela, but isikhathi siyabe sesifikile. Uma kuthiwa namhlanje ilanga lakho lwena lima khona lapho, awukhethelekile ukuthi mhlawumbe wena uhamba ngayiphi indlela, ngoba indlela zethu vele esizihamba ngazo zithiyene zihlukahlukene.
Ye, kubuhlungu ngempela. Hayi, sibongile kakhulu mnewethu Mike.
Yebo, ngiyabona.
Ye, kuthiwa kulomunye njalo umlaleli oseBotswana. Siyakwamukela kuhlelo.
Hello.
Hello, Magadi.
Tiri poto kuchingamidza hii pachirongwa. Tiri kutaura nani?
Mukutaura na jitata uya.
Ehe, taura enyu fungwa dzenyu. Muri kunzwa iri mudariro itu. Vanhu vese vakamirira negumbo rimwe. Vakamirira kunzwa zvichabuda pasarudzo dzemutungamiri wenyika.
Nyaya iri kutirwadza zvayo ndiye iye yakaitika nezero kuHarare.
Ehe.
Nguva yareba zvano ichiteura ropa.
Mm-hmm.
Yareba zvinotirwadza. Nokuti mukatarisa munhu anenge ane vana, vana vacho ivavo hurumende kana chiri munhu akafa haikwanisi kuchengeta vana vacho. Zviri kuzviona nguva nenguva ende tiri kurwadziwa nazvo. Zvimwe zvinhu zvatinokumbira futi pana vachamisa purezidendi wedu ivavo, tinokumbira kuti vanyatsokutarisa kukonfirma kuti vanhu vakaregista ndivo here. Pane vakabuda kunzvimbo dzakasiyana siyana kumaruzevha ikoko.
Muri kuti mukoma kana vachamisa varivo vakunda?
Kana vabirwa vakurirwa, ngavanyatsokuverenga kuti mavhotsi iwayo ndechokwadi here. Vanhu vese vakaregista, handi pakaregista almost 5,000 million, I mean 5 million something. Ya, toda kuona kuti ndivo here chaivo vanhu vacho ivavo. Hatina kubirwa here, hatina kuita sei. Make sure ngapagarwe pasi.
Aiwa, pakanaka, tinoshuvira kuti vachanzwa zvamataura, tinotenda.
Ya, tatambura zvachose, tatambura, tabaiwa nogara musango. Vana vedu chingwa chaicho chaijo, vana vedu vanodya chingwa kamwe paChristmas, vamwana achirasa kumabhini, zvinodhurwadza.
Aiwa, tinotenda. Regai tiende kuna vasaurombe, tichipedzisa hedu chirongwa. Takusvika kumagumo. Okay. Mukoma, nguva yedu ndoyadyanana. Tinokutendai.
But Zeki, haititiri zvakanaka Zeki zvachose.
Alright, hanzvadzi. Bye-bye. Vasaurombe, muchiripo here? Hello? Hello? Vasaurombe, muripo here?
Ndiripo mavhela.
Chingoitai samari yenyu muchidimbu nguva yedu yadyanana, kungoti saka remangwana roitwa sei takatarisa nyaya idzodzi dzesarudzo?
Ramangwana redu ngatigadzirise mainstitutions anorana nyika yedu, maindependent institutions akaita seZEC. The moment yatinoita maelections ari disputed kana kuti mabodies asiri credible enough kutipa zvinhu zvinotenderwa nevanhu, tine dambudziko senyika. Maelections edu etarana nyika ino angofanana nemaelections etakaita mumashure umo. The country is going to be in a continuous electoral mode and nyika haibudiriri zvakadaro. Saka whoever is going to win these elections should be able to create a conducive environment for independent institutions that are truly independent. And if those institutions can be able to execute majorities, we can be able to forge ahead senyika. as it stands, whoever is going to win, mm-hmm. there is going to be a disputed and contested election. And for the next 5 years, we are going to be in the same situation we have been in as a country before. So let's correct that, and we can forge ahead as a country.
Thank you very much. The time is really not on our side, PJ, today, mm-hmm. but it seems we have a lot of people actually on Facebook. I can't even read out, but mm-hmm. there was Aida who really wanted to speak from the UK. Thank you. I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying we're going to be giving you election news, so stay tuned.
Yeah, all this alive, all this our government, the Prime Minister Jeremiah, got to get his copy of the farm bill. So, okay, let's tell her. In the way, is particularly located. Jengoba or Lugamonga Meli, local Lunga Gaitula, Impumela Yan. Libeli, busuku Ovisha.